uyu mutemo wagara wakataurwa kuti hausi constitutional and hawafa kuwemo mumabhuku emutemo yedu emuzimbabwe kunyanyanya criminal codification act chiri kuitika panapa ndechekuti tikuona dambudziko rekuti muzimbabwe pane yatingati kudrega makumbo kunoitwa nehurumende panyaya dzekualaina mutemo unenge warulo wa unconstitutional saka patiringoona izvo zvatagara zvichingoona kubva patikangoisiwa bumbiro redu remutemo kubva 2018 pakauya bumbiro redu remutemo kuti mitemo yakawanda iri muzimbabwe haisi kualaina zvakanyatsotitwasa neconstitution izvi zvatiringoona izvo zvekuti vanhu vari kuchajwa nemutemo isingaexisti kauti isiri mumabhuku edu zvino yatingati ingoe tip of the iceberg pane mitemo yakawanda chaizvo inoda kuchenurwa isingawirirani nebumbu redu remutemo
Dr. Mavaza munoti
sekutaura ndechekuti zvinotiratidza kuti zimbabwe inotedzera mutemo kana prosecutor akachaja munhu nemutemo usingashandi dare rikaona uchishanda nguva iyoyo dare repamusoro rikati aiwa hamushandi zvinoratidza kuti aiwa hatina watakanongedzera nemakamo tinongotedzera mutemo kana matare akati mutemo hausiri unotedzera unenge uripo saka izvi chinhu chinoratidza kuti zimbabwe inyika inotedzera mitemo inenge iripo tinotika pava nyaya dzemutemo wajehovha kana vamasiya vanozviziva hakuna mutemo unonzi zero chaiwo hakuna mutemo unonzi rikore zvinoitira nekuti dare vazviona sei ehe pari kuda kuti pane mutemo wakanyorwa pabumbiro remutemo asi kana vaakuzotsanangurwa nematare unogona kuva nechirevo chakasiyana nemisungiro yatanga tichiita panguvati saka izvi zvinogamuchirika chinhu chinoratidza kuti nyika yedu yagara inotedzera mutemo uyezve iri pasi pemutemo wavo
vamasiye mazwa zvotaurwa nadr Mavaza hanzi zvinoratidza kuti nyika iri kutedzera mutemo chii chiri kuita kuti matare asazoteedzera mutemo iwoyo kana wakaraswa wakabviswa mubumbiro remutemo kana ichiteedzera mitemo nyika
awa hii ndinopokana navamavhaza panyaya dzekutevedzera mutemo because izvi zvinotaridza kuti muzimbabwe hamuna yatingati rule of law because kana zimbabwe ichitevedzera mutemo mutemo unofanira kuve ichitevedzerwa from the bottom institution or institution iri very critical inoconnecta nesociety inova iwo mamagistrate courts kana kumamagistrate courts kusiri kuwanika justice inofanira kuve kuriko kunofanira kuri the first defense ye the rule of law then it means kuti munyika hamuna mutemo wakatitwasano ende tinoziva kuti iko zvino pane nyaya dzirikungotaurwa dzekuti makotsi edu ari captured zvinhu zvakadai so kana zvichizoitika zvinopawo vanhu vanenge vachitaura about that kuti vave vachichenerwa because kana magistrate court ichikwanisa kuspenda atingati mataxpayers dollars ichiita trial inotura madays vachishandisa mari yehurumende vachiprosecuta munhu nemutemo usingaexisti mabhuku only kuti imwe mari izoshandiswa zvekare ichienda kuhigh court kuti nyaya iyi izonzi haizi pamutemo zvinotaridza kusava nei yatingati rule of law inge chitika muzimbabwe ende zvinhu zvofanira kuva zvichigadziriswa from that bottom and zvichigadziriswa at a higher level yokuti mitemo yedu yese yemuzimbabwe inofanira kualaina neconstitution yezimbabwe constitution yezimbabwe ndo the alpha and omega yemutemo and mutemo wese usingapinda neconstitution yezimbabwe hauzi mutemo ende unofanira kubuda mumabhuku edu emutemo
Dr. Mavaza chii chiri kuita kuti matare asangobvisa mutemo wekubvira kudare repasi
chinoitika ndechekuti vamasiye vari kuziva kuti zviri kuitika ndizvo chokwadi kana mutemo uchinge wanzi uripo panenge pamukaitoti gakava nevamwe vanonga vachiti hapana mutemo asi hazvireve kuti inyika iri kuita izvozvo akasunga muzvarimahere haisi nyika asi mutemo muzvarimahere akanga ane kodzero rekutaura kuti aiwa mutemo uyu haufanire kunge uchiripo dare harina kuona zvakakodzera saka sezvamangoreva paya zvinoratidza kuti nyika yedu yakasununguka pakutedzera mutemo saka kana dare vakazozviona papaya dare guru razoziona papaya kuti aiwa mutemo uyu haupo zvinoratidza kuti nyika yedu inotedzera mutemo vamasiya vari kutaura kunge vari kusunga kuti haikoti haisi muzimbabwe haikoti idare riguru remuzimbabwe saka kana ivo vataura kuti mutemo hausiriwo hazvireve kuti hurumende yatata zvinongoreva kuti vateedzera mutemo
vamasiye chii chingaitwa kuti mutemo iwoyu ugadziriswe matare epasi anga achiziva zvatongwa nedare repamusoro izvi
kuti zvive very clear ndoona sekuti paramendi inofanira kuva ichiamenda section iyoyo mucriminal code kuti zvive zvakajeka kune avo vachava vachisungwa nemutemo iyoyo
Dr. Mavaza munoona here mutemo uchibviswa uyu kana kuchishandurwa
nekuti haikoti yataura kuti mutemo uyu haupo handione mapurisa achiita pikerere nawo vachauregedza wotsvaga mutemo unoita.